Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina kukadzi 15, 2018.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Sininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zimbabwe inochema kushaya kwemutungamiri weMDC Vamogen Tsvangirai, avo vakashaya nezuro kuSouth Africa uko vairapwa chirwere chegomarara.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende inoti ichabatsira nezvose zvinodiwa parufu rwavatsvangirai sezvo vakashanda kwetemu yose semutungamiriri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa yakaitwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya kuSouth Africa nezuro uri kutarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana kana nemusi wemugovera sezvo pachine magwaro achiri kugadziriswa ekuti mutumbi uyu utakurwe kubva kuSouth Africa. Mutori wedu wenhau Mo Blessing Munjoma uyo ari muJohannesburg, South Africa, anotipanyaya inotevera.
Muri yekwatsvangirai yakaungana muRandburg muJohannesburg kumba kwemwana komana wavo vaEdward Tsvangirai. Mutauriri wemhuri yekwatsvangirai uye vari munin'ina wavatsvangirai vaCollins Tsvangirai vati mutumbi wavatsvangirai uchasimuka muJohannesburg mangwana kana musi wemugovera, ndokana vawana magwaro anodiwa kuitira kuti vatakure mutumbi wamukoma wavo. Vatiwo vanotarisirwa kuti mutumbi wemukoma wavo unge uri muZimbabwe kwesvondo rose wozonoradzikwa kumusha kwavo kuBohwera, uko kwakaradzikwa mudzimai wavo wekutanga amai Susan Tsvangirai avo vakashaya muna 2009. VaCollins Tsvangirai vati mukoma wavo aive munhu ane rudo asingatyi uyewo airemerekedza ani nani zvake.
Tinosurukirwa pamwe chete semhuri yeZimbabwe, tinosurukirwa pamwe chete nemhuri yeMDC. Mukoma vakarwara pavakaitwa operation yekutanga. Ndakauya kuno kuJoburg ndikauya ndikavaona asi vairwadziwa. Vakatora nguva yakareba vachirwara.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vati vatsvangirai vaive munhu aimiririra kodzero dzevanhu uyewo munhu akange asingatye kumisidzana navamugabe kana ani zvake.
Vanga vari munhu anga ari mukuru pakurwira kodzero dzevanhu, pakurwira rusununguko, pakurwira kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe. Nekudaro vana veZimbabwe vanorwadziwa zvikuru, kunyanya nekuti tanga takatarisana nenguva yesarudzo.
Imwe nhengo yeMDC muSouth Africa vaSocks Chikovero vati vatsvangirai vaive mukoma kwavari uyewo vari mudzidzisi neshamwari. Imwe nhengo yeMDC muJohannesburg vaAustin Moyo vati vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwavatsvangirai panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Tsvangirai anga ari munhu anotungamira asingasarudzi ganda, achitungamira Zimbabwe yese asina zvinhu zveviolence, achida kuti Zimbabwe yese isununguke kuve nedemokrasi kuZimbabwe.
Pane urongwa hwekuti paitwe musangano kurangarira vatsvangirai muJohannesburg mangwana, mutumbi wavo usati waendeswa kuZimbabwe. Vatsvangirai avo vanga vachisvitsa makore 66 nematanhatu mwedzi unouya vanga vachirapwa muJohannesburg, vasiya mudzimai Elizabeth Macheka Tsvangirai, vana uyewo nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini More Blessing Munjoma.
Zvichakadaro, mumwe mwanakomana vavatsvangirai vaEdwin Tsvangirai vanoti mhuri ichiri kurovana masoro kuti ione kuti vatsvangirai vangaradzikwe riini. VaEdwin Tsvangirai nevamwe vemhuri vari muJohannesburg, South Africa pari zvino. Mhuri iri kurongawo urongwa hwekurangarira vatsvangirai muSouth Africa makare vasati vatakura mutumbi wavo kuenda kuZimbabwe. Taita hurukuro navaEdwin Tsvangirai.
Pari zvino urongwa hwedu hwakamira sekudaiwo. Tinoda kuti titi isusu vaitwe memorial muno muSouth Africa musi wemugovera, tichizotenda nawo bhodhi ichienda musi weSaturday wacho kana kuti musi wemusunday makuseni. Ndo urongwa hwatinawo, tichizoita takeover kuZimbabwe, ndo inoita takeover and kwozoita mumwe urongwa kuZimbabwe uchazoro announced after that.
Pane nzvimbo here yekuti vanhu vari kusangana kana kuti zvinhu zvamuri chiri kuronga?
Zvino pari zvino tiri kufunga kugospel assembly iri muYeovil yekwapastor Buriritirwa, asi pane imwe venue iri kuconsidwa futi yatiri kufunga kuti kana ikaitawo futi tinogona kuita iyoyo, asi pari zvino ndo yatiri kumboita work with.
Saka pari zvino mhuri yavo yese iriko kuSouth Africa ikoko?
Vazhinji vari kuno.
Pane vamwe vari kumba here kuHarare?
Ehe. Kune hanzvadzi, kune vana mabrothers, kune masisters ariko.
Tambotaurawo navacharamba vachitauraiwo kuti hurumende inenge iri kuti yakasununguka kuti inge ichibatsirana nemi. Iri kubatsira here hurumende nemapepa nezvimwe zvese zvakadaro daro?
Hongu, pane zvavari kuitawo zvavari kubatsira, mapepa nezvimwe zvavari kubatsirawo kuti zvifambe.
Mumwe mwanakomana vatsvangirai vaEdwin Tsvangirai vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yavatsvangirai vachivimbisa kuti hurumende ichashanda nemhuri yavo muurongwa hwekuradzikwa kwavo. VaMnangagwa vati vatsvangirai munhu aikwanisa kushanda nemapato ose zvakabudawo pakuumbwa kwakaitwa hurumende mubatanidzwa muna 2008. VaMnangagwa vati vanogona kunge vanga vasingawirirane nezvimwe zvakaitwa nebato reMDC, asi vanoremekedza zvikuru chido chavatsvangirai chekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena murunyararo. Mutungamiri wenyika ati nekuda kuzadzikisa chishuo chavatsvangirai ichi, ave kudaidzira musangano wezuva rose wevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vazeye nyaya yekuita sarudzo dzakachena. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba.
Baba Mnangagwa vakagara vachingori munhaurwa nemhuri yavatsvangirai kubva pavanga vachiri murwere, and pavakazoshaya nezuro kumafaisi mhuri yekwatsvangirai yakabva yaudza yatumira shoko kuna president kuti ndo dambudziko ranga ravapinda iri. Saka pamashoko avo anhasi ekukumbura mhuri izvi, vaburitsa pfungwa yekuti vatsvangirai vachange vari munhu anorangarirwa nenyika yose semurwi wetingati pachirungu democracy, free fair and credible elections, kubvira sarudzo dzinenduramo idzo dzatinoziva kuti vatsvangirai vagara vachingotaura nezvadzo, asi zvakare chirukudzo rwavapuwa navaMnangagwa ndegwekuti iyo nyaya yekuti tiite sarudzo dzinenduramo inyaya huru yekuti takatarisana nesarudzo dzemuna 2018 dzatinofungira kuti dzichapinda mumwedzi waJulai. Saka vane tarisiro yekuti ndirwo rukudzo rwatogona kupa kuna Mushakabvu kuitira kuti donzo rake rakanga achirwira ari munyaya dzematongerwo enyika rizadziswe nokuita kwedu zvese sevatungamiri venyika pamwe chete sevatungamiri vemapato. Saka ichi chitidzo chaitwa navaMnangagwa semucherechedzo kuupenyu hwavatsvangirai uyezve sekuchema mumwe wavo munyaya dzematongerwo enyika. Zvakare vataura ivo kuti mukuradzika vatsvangirai hurumende icharamba ichibatsira sekubatsira kwayanga ichiita pakubhadhara mabhirus avanga vachiita pakurapa kwavo. Hatisakanganwe kuti vatsvangirai vakambenge vari prime minister venyika ino. zvichireva kuti nyangwe zvavo vanga vaine pori vachiita politics dzakasiyana nedzebato rinotonga, hapana anogona kudzima mucherechedzo wekuti anga ave mukuru wenyika ino yatinoti national part of the national leadership.
Ko ivo vamunangagwa vane urongwa here wekuenda kuno bata maoko kumba kwavatsvangira iko?
Pachivanhu chedu nhamo ikange yawira mudunhu inhamo yawirira munhu wese, ende mutumbo wemurwere handifungi kuti wati wapinda munyika. Saka tangomirira kunzwa kune mhuri kuti tizive kuti vanenge vapinda munyika nguva ipi uye vasungunuka zvakadii kuitira kuti vakwanise kugashira ukuru hwenyika, kuitira kuti vakumburewo maererano nechivanhu chedu. Zvakare pandichitaura ndakazvimirirawo zvangu ini ndisekuru paukama, saka ndarasikirwa nasekuru vangu. Fambai zvakanaka save.
Avo vanga vari mutauriri vamunangagwa vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare.
Komiti yepamusoro-soro muMDCT nasi yasarudza vaNelson Chamisa kuti vafanobata chigaro chemutungamiriri webato iri zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai neZuro. Musangano uyu hauna kupindwa nasachigaro webato vaLove More Moyo, vatevedzeri vaviri vemutungamiriri webato vaElias Mudzuri naMuzvare Tokozani Kupe nevamwe vakawanda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri veMDC vamukira pamuzinda webato iri zvichitevera kushayika kwakaita vatsvangirai neZuro South Africa. Vakaswera vachiimba vachirangarira upenyu hwavatsvangirai. Vakamirira musangano weNational Council webato iri. Mushure memusangano wekomiti yepamusoro-soro yebato iri, mutevedzeri wasachigaro webato iri vaMorgan Komichi vaudza vatori venhau kuti vachamisa ndio vachafanobata chigaro chemutungamiriri webato kwegore kubva pari zvino.
Kuti vatsvangirai nebasa ravakaita vanhu vemusangano weMDCT nevanhu veZimbabwe vanofanira kudeclare national hero muno munyika. Chimwe chokuti kuti ichocho zvakare pawirirana kuti vachamisa ndo vanenge vari acting president for now for the next 12 months as per the party constitution.
Vakomichi vati vachazogara pasi sebato kana mutumbi wavatsvangirai waradzikwa, vozoona kuti achakwikwidza akamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiriri wenyika ndiani.
Zvakare National Council yemusangano wedu weMDCT ine mandate iyoyo, saka ichasangana futi yozomake that declaration. Nasi vangoti make a declaration yekuti ndiwochi acting president.
Munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora nemutauriri webato iri vaObert Gutu vabuda mumusangano uyu usati wapera. VaGutu vaudza Studio 7 parunhare kuti vanhu vazhinji vanga vari mumusangano uyu vanhu vanga vasina kodzero dzekupinda mumusangano uyu. VaMonzora varambawo mashoko ataurwa navakomichi ekuti vachamisa ndivo vega vane mvumo yekutaurira vakamirira bato pakubva pari zvino zvichienda mberi, vachiti izvi zviri kunze kwebumbiro rebato ravo. Vaenderera mberi vachiti musangano wanhasi wanga wakanzurwa zvazoita kuti sachigaro webato iri vaLove More Moyo vatadze kuuya kuzopinza musangano uyu. Vati Muzvare Tokozani Kupe ndivo vanofanira kufanobata chigaro changa china vatsvangirai sezvinotaurwa nebumbiro remutemo yebato ravo.
Musangano weMDC wakabatana, asi munozviziva kuti pese panofamba ndege vari mumberi vanogona kusaona zvakanaka, vogona kusanzwisisa ndege inofamba. Kuzungunuka kwendege hakusi kudonha, inofamba ichienda mberi nokuti tine muono wetwiza wokuona zviri kuseri kuti tinosvika chete. Saka tiri pano tiri kuchema purezidendi vedu, tiri kuchanda nemhuri tinzwe kuti vachachengetwa kupi. Purezidendi vasati vatisiya vakati vada kuchengetwa kubhoyera.
Papera musangano uyu vachamisa vaudza vatsigiri webato ravo kuti vachaenderera mberi nebasa ravasiyirwa navatsvangirai. Vachamisa Vati sebato vapa vatsvangira ruremekedzo rwegamba renyika vachiti vachamirira hurongwa hwemhuri kuti vazive kuti hurongwa hwekuradzwa kwavo huchange hwakadini. Vachiti vatsvangirai vakati vanoda kuvigwa kumusha kwavo kubwera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chakadaro munyori mukuru wemDCT vaDouglas Monzora vaudza Thomas Chiripasi kuti musangano wanhasi hauna kuitwa zviri pamutemo.
Chaitika ndechokuti patakatichita musangano wedu weNational Council pane zvandaona zvanga zvichiresveka pamutemo wedu, pabumbiro redu remutemo wedu weMDC. Kada kuzama kuudza vamwe kuti muri kuresva apa nepapa nepapa nepapa, asi handina kuwana mukana iwoyo, handina kupiwa mukana iwoyo Secretary General musangano. Saka nokuti nhasi izuva rekuchema, izuva rekuti tiri kurangarira gamba redu Morgan Tsvangirai, handina da kuita gakawa. Ndichaona zvangu tapedza kuchema, tapedza funeral yemutungamiri, ndopa ndichataura nevakomana ava vese kuti nhasi zvaitika muNational Council hazvisi pamutemo wedu weMDC. Chandoreva ndechokuti kana president wedu vachinge vashaya sekushaya kwavaita uku, bato redu rinoenda kuExtraordinary Congress kwatinonosarudza mutungamiri mutsva anowa anozova zvakare candidate yedu pamaelections. Saka chaifanira kuitika ndechokuti hongu vanhu vanogona kuacta, asi vanoacta kwenguva diki. Tobva tadeedzera musangano weExtraordinary Congress wokuti vanhu vese vari kumawards, vari kumadistrict vese, vari kumaprovinces vese vanouya vosarudza mutungamiri wavo nevote. Saka izvozvo hazvina kubuda muresolution yanhasi. Saka kumisangano miviri yatanga taita kuNational Executive, kuNational Standing Committee, ndanga ndazvitaura izvozvo uyezve zvanga zvatambirwa. Ndosaka zvanga zvanzi vanoacta vanoacta kusvika nguva yakati. Asi kuNational Executive pazoita nyaya yekungodaidzira kuti musangano kuNational Council kuti musangano munhu anokwanisa kuacta 12 months. Zvazvinoreva ndezvokuti tinoenda kuelection tisina presidential candidate. Presidential candidate yedu ndi president akasarudzwa neCongress. Saka nyaya iripo ndoyokuti tichagara pasi tapedza rufu rwavatsvangirai, ndoonesa vakuru vebato redu kuti chakanyanya kukosha ndechekuti musangano wedu uite zvido zvavanhu. Tikwanise kuenda kuExtraordinary Congress yedu totosarudza mutungamiri wedu ikoko.
Saka pari zvino tingati ano mvumo yekunge akafanwa bata chigaro chemutungamiri webato ndiani?
Pamutemo wedu vice president akavhoterwa paCongress ndiye ane mvumo yekuita acting president. Saka pamune vice president matatu apa, mavice president maviri akanga anzi navatsvangire vaekte kusvika vatsvangirai vadzoka. Vachamisa vakanzi vaekte kusvika vatsvangirai vadzoka, vamudzure vakanzi vaekte kusvika vatsvangirai vadzoka. Zvazvinoreva ndizvo, asi vatsvangirai vadzoka, dambudziko nderekuti vadzoka vasisiri vapenyu, asi vadzoka. Saka izvozvo zvinenge zvapererawo panguva iyoyo. Mutemo uripo unobva wati akasarudzwa neCongress ndiye anoacta kwechinguva chishoma shoma. Pova paenda kwaendiwa kuExtraordinary Congress, vanhu vanovhoterana ikokoko. Ndo zvatoda kuti zviitike izvozvo.
Munyori mukuru wemDCT vaDouglas Monzora vachitaura naThomas Chiripasi. Zvichakadaro, mumwe mutedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vanoti havana kupinda musangano waitwa nhasi nevamwe kuHarvest House, vachiti vaona zvisina kukodzera kuda kuita zvinokonzera mutauro parufu. Vati pari zvino urongwa hwavo hwakanangana nekuona kuti vatsvangirai varadzikwa murunyararo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMudzuri.
Isusu takashayirwa navatsvangirai midzuro. Mhuri yese yeZimbabwe yakarwadziwa kusanganisa masapota eMDC nemamwe mapato ese akasiyana siyana nepasi rese nokuda kwebasa rakanaka raitwa navatsvangirai.
Tiri kunzwawo kuti pane musangano waitwa uyu imi hamuna kuenda. Zviri kufamba sei mubato?
Musangano wanga wakanzurwa, tanga tati hazvigoni kuti pasiwa vanomanya vachiita sevanondokakavadzana kuti vatore zvigaro. Zvinhu zvakangosiyiwa zvakarongeka. Kune constitution iripo inoziva kuti kana president afa unozoripleswa sei, kunofanira kuitwa Congress. Saka handizivi kuti apera vamanyirei, asi zvisinei mukuru wedu washayika, tikazoti tichitaura izvozvo tomboviga hama yedu tichichema nokutenda mabasa avakaita. Tobva toti tobva tozotaura kuti tinambotaura zvakawanda panapa tingati tafanika taakuita sepwere.
Tanga tichinzwa kuti mamuchida kumbotaurawo nevatori venhau, mazoita here musangano uyu?
Ndakandisindadaidza vatori venhau. Indakataura nezuro chatangoona ndechekuti hatifani kukwidzana kutaura tenge tisingachemi munhu taakungotsvaka zvechikare. Indati zvatsaurirana tati takatowanda tatisiko taurirana kuti musha kana pasiya unozvipasuva kana muchitova kumunda mombosiya momboenda kundochema momboenda panosiva pacho mombonosangana kana mozoita tumagarekare motozoega mambosvika mamboona kufangamira maisa mvuri ndo zvataita izvi. Kana zvii zvokuti vanhu vanomhanya havo nechifanana nokuti ndanga ndichichema mukuru wangu hazvina mhosva. Tichazozviona tichataura tapedza.
Ko tichitarisawo urongwa huri kuitwa nebato iko kuHarare, hongu mhuri ichiri kuSouth Africa, zvii zviri kuitwa apa?
Bato kadoropeta mvuri pamba ipapo asi vanina vacho vazozouya vairi saka panaka vauya zvichaita zvakanaka muchaona tinongonovachengeta zvakanaka. Toda kuti maZimbabwe acheme gamba redu pasina zvakawanda zvinotaurika.
Avo vanga vari mumwe muteedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vari paRunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 pm mazuva ose. Munotibata pa909 am uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare reparamende muSouth Africa ratambira vaCyril Ramaphosa semutungamiri mutsva wenyika iyi, vachitora basa ranga richiitwa navaJacob Zuma, avo vakasiya basa iri nezuro mushure mekumanikidzwa nebato ravo.
Van Nicolas Cruz varikufungidzirwa mukupfurwa kwevana vechikoro kurikunzi kwakaitika nechitatu muno muAmerica vamiswa pamberi pedare nhasi. Zvichitevera kushaya kwavatsvangirai nezuro, Studio 7 inokupai nhoroondo yavo. Vatsvangirai avo vaizikanwa nekufadza vatsigiri vavo nekuimba pane dzimwe nguva vakashaya kuchipatara chekuSouth Africa. Mumwe muteedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vati nyika yose yeZimbabwe yarasikirwa zvikuru nerufu urwo.
Vabatsvangirai vanga vari unita vanga vasingavengi munhu vanga vachitaura nomunhu wese even vemapato anopikisa vanga vari munhu vanga achidiwa nevanhu vakawanda. Tinototi ndo munhu vanga vachitonzi Ben Atonga Zimbabwe. Saka rudo rwavanhu mucharuona vachachemwa ndosvika kuti wese unoziva kuti zvinhu zvakamira sei munyika muno achachema vatsvangirai.
Mumwe muteedzeri wavatsvangirai vaNelson Chamisa vatsidzawo kuti nyika yarasikirwa negamba.
Gamba
munaka yorova anerudo anozvipira pazvinhu zvaanotenda anoteererawo mazano evamwe anodzidzisa
vatsvangirai vashaya panguva iyo mubato ravo muine makakatanwa ekuti ndiani akafanira kubata chigaro chemutungamiri webato iri pakati pavachamisa vamudzuri uye muzvare Thokozani Khupe vachinyora muganonyorwa yeupenyu hwavatsvangirai inonzi Morgan Tsvangirai at the Deep End vaimbova mutauriri wavo mushakabvu William Bango vakati vatsvangirai vakaberekwa musi wa10 kurume 1952 kwagutu kumasvingo baba vavo vadzingirai Chibwe Tsvangirai vainge vari mugari wekumaruwa uye vachiveza amai vavo vainzi Lydia Tsvangirai vatsvangirai ndivo vainge vari dangwe pavana vapfumbamwe kunyange hazvo vanhu vakawanda vasingadi kutaura nezveurwere hwavo kana vaine chirwere chegomarara vatsvangirai vakaudza Studio 7 kuti vakabuda pachena nekuti vaida kuti mhuri yeZimbabwe inzwisise nezvechirwere chegomarara ichi vatsvangirai vakatanga nyaya dzekumirira vashandi kumugodhi weTrojan Nickel Mine uko vakaenda kunoshanda pamichina kana kuti plant operator mushure mekumboshanda pafekitari imwe vachiita basa rekutsvaira panguva yavo kuTrojan Mine vatsvangirai vakatanga kufarira kodzero dzevashandi vakazosarudzwa kuita mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Associated Mine Workers Union mushure memakore matatu vakabva vasarudzwa kuita munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mumakore gumi akatevera vatsvangirai nevamwe vakaita samushakabvu Gibson Sibanda vakazoshanda zvakasimba kuti ZCTU iite mutsindo munyika yose ichipikisa zvimwe zvaiitwa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe izvo vaiti zvaitsikirira kodzero dzevashandi vakazosiya chigaro chekuva munyori mukuru weZCTU muna 1999 vopinda munyaya dzezvematongerwo enyika vakabatanawo nemamwe masangano munyika kuti varwire kodzero dzevanhu zvakapa kuti vazoguma vaomba bato rinopikisa reMovement for Democratic Change muna 1999 vachitsigirwa neZCTU nesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union nemamwe akawanda munyika vatsvangirai ndivo vanga vachitungamira bato reMDC kubva zvarakaumbwa vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2002 idzo vakati dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro nebato reZANU-PF vakamboitawo sachigaro wetask force yesangano renational constitutional assembly kana kuti NCA vatsvangirai vaigarawo vachisungwa nekupomerwa mhosva huru dzaigona kuti vatongerwe rufu kana kuti treason asi vairamba mhosva idzi vachiti vainge vachingozodzwa mafuta enguruve yavasina kudya vatsvangirai vakapindawo musarudzo dzakaita sedza 2002 asi vakagunun'una kuti sarudzo idzi dzainge dzabirirwa nyika dzakaita seAmerica neBritain dzakabva dzatemera vamugabe nevamwe vavo zvirango musi wa11 kurume muna 2007 vatsvangirai nevamwe vatungamiri vebato ravo vakaita savatendai biti nasachigaro weNCA panguva iyi muzvinafundo madhuku vakarohwa zvakaipisisa vari muusungwa apo vaienda kuurongwa hwekunamatira nyika kuHighfield muna 2008 Zimbabwe yakaita sarudzo dzakaonekwa sedzakachena nenyika dzakawanda zvakapa kuti bato reMDC rikunde ZANU-PF musarudzo dzenhengo dzedare reparamende asi musarudzo yemutungamiri wenyika vatsvangirai vakanzi vainge vatadza kusvika mavhoti aidiwa nebumbiro remutemo kunyange hazvo vainge vakunda vamugabe nekudaro pakanzi paitwe sarudzo yepiri yemutungamiri wenyika kana kuti election run-off sarudzo yepiri iyi haina kuzoitwa nenyaya yemhirizhonga yakaona vatsigiri vakawanda vavatsvangirai vachirasikirwa neupenyu zvakapa kuti vagume vabude mukukwikwidza musarudzo idzi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pamulungushi university kuzambia vashakespeare hamauswa vativo pave nevende guru panyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwekushaya kwavatsvangirai
rufu rwagara harugamuchireki asi zvavatsvangirai zvanyanyorwadza pakuti vana vezimbabwe vanga vachitarisirawo kuti patiri kuenda pamaelections vatsvangirai vachange varivo kandidheti akamirira MDC Alliance
vatsvangirai vasiya vana vanomwe uye mudzimai Elizabeth Macheka Tsvangirai mudzimai wavo wekutanga amai Susan Tsvangirai vakashaya mutsaona yemumugwagwa muna 2009 vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa mabasa akaitwa navatsvangirai uye zvinoreva kushaya kwavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu pa
1202465 0318. Tasuka kumagumo hechirongwa chedu. Inindini Blessing Zulu.
Inindini Evans Sininga.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 Nhlolanja 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isidumbu sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai sikhangelelwe ukusuka kwele South Africa kusasa kumbe ngolwesihlanu.
Thina sesinominate president. Yena at the actor Khathesi Honorable Nelson Chamisa nguye sesifuna ukuthi according to the constitution act for 12 months. Ngokuthi thina sifuna ku win election.
Idale elimqoka ele National Council ye MDCT selikhethe omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye osaphethe isikhundla kwenyanga ezilithumi lambili kulandela ukubhubha kwamnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa abanye bayakuphikisa lokhu besithi kakhethwanga okusemthethweni.
President Nelson Mandela wakhe sebecabanga ekhonoko ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero mune ngani baphambanisa kodwa akumangalisi lokhu ngoba phela inhlala yenza kuzana PF.
Uhulumende uthi uzaphathisa imuli kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ngakho konke okudingakalayo ukumngcwaba kodwa kasoze aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Idale elimqoka lebandla leMDCT ele National Council selikhethe omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye osaphethe isikhundla okwenyanga ezilithumi lambili kusalindelwe ukuba kuyiwe kumhlangano omkhulu weCongress ekupheleni komnyaka kulandela ukubhubha kukamongameli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai izolo eSouth Africa. Kodwa unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora uyakuphikisa lokho esithi akwenzwanga ngemfanelo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuyizililo ngesikhathi abalandeli bebandla leMDCT beze esigodlweni sabo seHarvest House. Phambilini kombuthano lo, inkokheli yeNational Council yenze umhlangano obuvele umele ube khona lamhla ukulungisisa inkulumo lokuxokozela okusebandleni. Lo mhlangano ubikwa ungenwe ngamalunga alikhulu lamachumi ayisifica munwemunye 190, lona lelidale lilamalunga angamakhulu amabili alechumi lanhlanu 215. Intatheli zindaba bese zimiswe okwesikhathi eside ngesikhathi umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDCT umnumzana Morgan Komiti ezokwethula impumela yalomhlangano wathi bakubone kufanele bakhethe uChamisa ukubamba isikhundla sikamongameli.
We have also resolved that to manage communications during this period of hard times we shall communicate through the office of the president.
UChamisa wemukele lelinyathelo elithethwe ngamalunga eNational Council ethi ngoba kumqoka ukuba ibandla liqhubekele phambili lisebenza kufezeke okwakufiswa ngumuyi kungela kuphambuka kuziqondiso zebandla.
There is never an opportune moment to deal with the crisis. We are in a crisis. There must be leadership in the cockpit and there has to be an acting president.
Omunye wale nkokheli kungusenator Lillian Timvias osebenza esezishabane enkabazwe otshelela umsakazo ukuba leli nyathelo elithethweyo lokukhetha uChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli kuzoqeda ukuxokozela obekukhona ebandleni.
Yena at the actor Khathesi Honorable Nelson Chamisa nguye sesifuna ukuthi according to the constitution act for 12 months. ukuthi ebe nguye upresident wethu khathesi e-actor 12 months until the next election.
Umsekeli kaSomlomo ehlangothini labasakhulayo umnumzana Vusumuzi Moyo ulandisa ngokuthi kungani besithi umuyi uTsvangirai eliqhawe lelizwe.
Kumzabalazo wonke sibe lawo njengeDemocratic Party nguye obelokhu esikhokhela iminyaka sizibe ngu-18.
Lanxa abanye besithi ukukhethwa kukaChamisa kuzaletha ukubambana ebandleni leli, okwenzakalayo akutshengisi lokhu ngoba ababangisa uChamisa lesi sikhundla uNkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Elias Mdzuri bebengekho emhlanganweni owenziweyo. UKhuphe yena bekuthiwa usendleleni ukuza eHarare kuthi uMdzuri yena kazange vele alugxobe. Mele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Siyabonga Mavis. Kodwa unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi umnumzana Chamisa akakhethwanga okusemthethweni. Ngalokho uMonzora uthi isisekelo sombuso webandla sikubeka sobala ukuthi kumele kwenziwe umhlangano weCongress yesiphangiphangi kukhethwe ozakhokhela leli bandla. Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa lamhla ukhalele imuli kamnumzana Morgan Tsvangirai kanye labasekeli be-MDCT esithi uhulumende uzaphathisa ngendingeko zokumngcwaba umnumzana Tsvangirai. Umnangagwa uchaze uTsvangirai njengomuntu olesibindi osebenze gadalala njalo kumzabalazo wokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Ngalokho uthe ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe kungeladlakela njengendlela yokuhlonipha umuyi uTsvangirai. Lanxa abantu abaningi bebesithi uTsvangirai kumele ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, uMnangagwa uthi lokhu akusoze kwenzakale. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi uPresident Ramaphosa nohulumende wakhe sebecabange khonokho ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero. Mbone ngani baphambanisa, kodwa kumangalisi lokhu ngoba phela engihlala enzaku uZANU-PF ukuthi kuvame ukuthi bona bathi abantu beZANU kuphela, abantu abanobungane labo baba ngama-national hero. Siyabona ukuthi akusukwana lapha kungcwatshwe umuntu weZANU eHeroes Acre obekade sazakala ngokutshaya abantu khonokho. Mbone ngani kutshengisa ukuthi uhulumende lo akala nguquko ayilethileyo kangako. Siyazi njalo ukuthi abebutho vele kabathandi ukuthi abantu abangalwanga impi yenkululeko abazange babe ngama-ovet bahlonitshwe kweZimbabwe.
Uchaze ubaba uTsvangirai njengomuntu obehlezi ekhankasela ukubana kube lokhetho olukhululekileyo njalo olungeladlakela. Ngalokho uMnangagwa uthi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela ebalulekileyo njengendlela yokuhlonipha ubaba uTsvangirai lo mbuso wentando yeningi ekade ewulwela. Uthini ngamazwi akhe la?
Kunzima kakhulu ukuthi simthathe ngamazwi yakhe uPresident uMnangagwa ngendlela yokuthi inhlaka yenza yakhe nezenzo zakhe ngezikhathi zokhetho. Singakhuluma ngo-2002, sikhulume ngo-2005, sikhulume ikakhulu ngo-2008. Sibona ukuthi yena nguye owayephethe isibanga esikhulu kakhulu esenza ukuthi abantu abaningi baphelelwe yimpilo ngesikhathi sokhetho oluka-2008. Izenzo zika President uMnangagwa zitshengisa ukuthi hayi lapha ukhulumela nje ukuthi abantu bamqhakezele.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazo obexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwelebhilitane. Silokhu sikudaba olufanayo, umuyi uTsvangirai uchazwe ngabaningi okugoqela lemuli yakhe njengeqhawe elenza umsebenzi omkhulu kakhulu okulwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. UBenedict Nhlapo ukhulume lomfo wabo umnumzana Collins Tsvangirai, yena othi ulwe kwaze kwaba sekufeni kwakhe.
Indaba zemfa yalowo obe umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ilethe usizi kwabaningi yabachiya inhliziyo zidabukile. Umnumzana Tsvangirai ubhubhele kwesinye isibhedlela eJohannesburg izolo ngemva kokugula isikhathi eside ngomkhuhlane wemvukuzane yamathumbu. Ngesikhathi iStudio 7 sithekelela endlini yomunye wamadodana kamnumzana Tsvangirai lapho imule ebuthene khona eRandberg eJohannesburg, umumo uzwisa ubuhlungu kugcwele usizi lokuhlulukelwa. Umna wakhe kamnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Collins Tsvangirai, uthe umuyi kalwisanga kuphela umbuso ongcindezelo kodwa ulwenzima lomkhuhlane wemvukuzane ogcine usumthethe. Isizalwane seZimbabwe esaziwa kakhulu kwezokulwela amalungelo oluntu umnumzana Dewa Mavinga uthi umuyi uzasale khunjulwa kakhulu ngokungafuni ngitsho umuntu ohlukumeza amalungelo abanye.
IZimbabwe yonke iyakhala silahlekelwe ngobaba uTsvangirai, ube umuntu othanda abantu, ulwela amalungelo abantu beZimbabwe, umuntu ule courage kakhulu. So siyakhala ngefa kaTsvangirai. Tsvangirai we ilikawe la makawe.
Osebenza njengomelwe MDC kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi umnumzana Tsvangirai uyidlalile eyakhe indima sekusalele abaphilayo.
Sidumele kakhulu ngokuhamba kwenkokheli yethu uMorgan Tsvangirai. Siyamkhumbula uTsvangirai la akhona, nathi esisele muva sizosala sibambane, siphakamise ikakhulukazi abantu baseZimbabwe, sibeke eceleni izinto eziphathelane nokuphakamisa ubuqu bomuntu kuphela eyedwa.
Umnumzana Solomon Chikoero osebenze lomuyi ekubunjweni kwe-MDC ngo-1999 uthi uyilokhu ayikho khona ngenxa kamnumzana Tsvangirai.
Kumina kimi uMorgan ube ungathi nguba wami, ngutichara wami, ngumento wami, ngu-instructor or icon. Ube engumuntu wokuthi even lingalwa ekuseni emini uzokubiza futhi ethi ayihoza lapha liqalise ukukhuluma ukuthi senza kanjani, sihamba kanjani.
Kusasa kuza kwenziwa inkonzo yenduduzo eJohannesburg ukuze abeZimbabwe abakwele South Africa bephiwe ithuba lokudelisa umoya. Ngomgqibelo isidumbu sizathwalelwa ekhaya bese kusiyalungiselelwa umngcwabo ozaqhutshwa ngomgqibelo ozayo mhlaka 24. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Iyezi elimnyama limbozile eZimbabwe, abantu abaningi bekhala besithi umnumzana Tsvangirai ubeliqhawe elingathandabuzwayo ngoba ubelwela ukuba kube lokukhululeka kwabantu elizweni laloba uhambo lwakhona bebelulameva ahlabayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhansila ka-Ward 25 kobulawayo umnumzana Mzamo Dube uthe njengebandla balahlekelwe kodwa umuyi liqhawe elingabuzwayo njalo bayohlala bemkhumbula.
Obe ngumuntu obe ebambanisa abantu, kathese kugcineni besikhangele khonoko kade siyiphakathi kwakho kubizwa kuthiwa yi-alliance ngezinye izindlela zokubambanisa abantu. So konke lapha silahlekile sibili Zimbabwe yonke.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane labanye ukuba umuyi uTsvangirai liqhawe loba nje eZimbabwe kulenke thabe chabi ekugcwaliseni ukuba umuntu liqhawe ngoba ezikhathini ezedlule isandla sikahulumende sikhanyile ukuba siyakhetha.
Njengomuntu okade senze zepolitiki uTsvangirai uzaba liqhawe kwabanye abantu ikakhulu ebandleni lakhe lakulabo uzinterest kade wapusha.
Isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo inkosi yamandebele bele umnumzana Greta Sibanda ngomunye wabantu abakhale umuyi. Kulabanye asebeqale umkhankaso wokubamba uhulumende ngamandla ukuba agcwalise ukuthi umuyi liqhawe ngoba wayeyinhloko kahulumende kuhulumende wenkazatho oke waletha ububelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa ngokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli webandla le-MDCT. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 0891 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni silandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende yakwele South Africa selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumongameli welizwe kulandela ukusuka esihlalweni okwenziwe ngumnumzana Jacob Zuma izolo. Osakhulayo welemelika oleminyaka eyisificamunwemunye odubule abantwana besikolo abalichumi lasikhombisa bafa edolobheni leFlorida ube khangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje. Alokhu sikudaba kwemfaka mnumzana Tswangirai, izakhamizi zeGwanda seziveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukamnumzana Tswangirai, iningi likhuthaza inkokheli zaleli bandla ezilwisanayo ukuthi zibambane ukuze zifeze izifiso zikamuyi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi emaphandleni eGwanda belilokhu lisemnyameni ngokubhubha kukaTswangirai, yena obhubhele kwele South Africa ngolwesithathu njalo liveze ukwethuka ngombiko othi kasekho. Umnumzana Edgar Ncube wesimbuko eGwanda njalo engunobhala jikelelo abasakhulayo kubandla le-MDC uthi njengabatsha bebelethemba yokusasa engcono phansi kobukhokheli bukaTswangirai.
Imadolonzima njengakontanga sasila amagama okutsho ngoba ilanga lisitshonele, siyakhala kakhulu, sidabukile, silahlekile.
Ugogo Letina Sibando wensimbi uthi ilizwe leZimbabwe lonke lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaTswangirai.
Ukulahlekelwa kwamama lwa lathi silahlekile.
Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane njalo kubandla le-MDC uveze ukudana okukhulu esithi uTswangirai ubhubhe ngesikhathi sebekhangelele ukuthi uzanqoba kukhetho bube le ntuthuko elizweni.
Sidaluba kumbeni kungaba lomunye ongaphuma kumbe inkosi sinike omunye njengaye, kungabi lokulwisana lokhu esikubonayo.
Unkosazana Molly Ncube layo osuke emawani uthi badabuke kakhulu ngokuzwa ukuthi uTswangirai sedlulile kulo mhlaba.
Hayi, sizwe ubuhlungu ngokulahlekelwa umkhulu wethu. Ubuhlungu sizwe ngazonto esiyenza ukuthi ube kanjani. Ngosingafika lapho.
Umnumzana Dinga Muzi Mpofu weNtebe yena uthi uTswangirai uthi abantu bemadolonzima njalo kuza kuba nzima ukuthi ibandla le-MDC lithole inkokheli efana laye.
Thina sibona silahlekelwe kakhulu, sikhangela igephu yakhe ukuthi ngavalwa mbani. Thina siyaswela sibe sesiphonga ukuthembela kuphezulu ukuthi ngxenye ngiyongasikhethela umkhokheli onjengoTswangirai. UTswangirai mina ngilelanga elilodwa engingamkhumbula ngalo lika-2005. Lapha ngisiza khona ngephakathi kokunzima.
UTswangirai obhubhele kwele South Africa lapho abeselatshwa umkhuhlane wemvukuzane njalo uthiya ibandla le-MDC limi manzonzo kulokudonselana bubanga isikhundla sakhe. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 eMawane eGwanda.
Kanti vele umnumzana Morgan Tswangirai wayengubani? Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 elonda imbali yakhe.
Umnumzana Morgan Richard Tswangirai wathutshulwa yingwe ngombimbitho mhla zilitshumi ngomnyaka ka-1952 esiqintini segudu esabelweni seMaswingo. UTswangirai waqalisa konke akwenzayo engasubani ezifundweni njengoba wayephutshe imfundo yesikolo saphezulu kuphela e-high school. Loba kunjalo wakhuphuka waba ngumuntu oqakathekileyo kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. ulizibulo ebantwaneni abayisificamunwe munye emulini kamnumzana Tsingirai Chipwe Tswangirai lonkosikazi Lydia Zwaipa Tswangirai. Utswangirai waqala lolu hambo engunobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ngomnyaka ka-1988 lapho ayikhokhela khona izisebenzi ezazikhalela umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Tswangirai wayeledlabuzani lentshukuntshu emangalisayo kwezombusazwe wako waba kubandla leZANU-PF. Wabona ukuhlupheka kwabantu wasencedisana labanye abantu ukuthi kuguqulwe inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU ibe libandla lezombusazwe. Wabunjwa ibandla le-Movement for Democratic Change ngomnyaka ka-1999 wahle waba umholi walo. Phose iminyaka engamachumi amabili libunjwe ibandla leli, uTswangirai wayeqonqosela ngenguquko yelizwe lombuso kamnumzana Robert Mugabe osuswe esikhundleni lesi ngowayengumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces. Loba kunjalo ibandla leZANU-PF lokhe libusa likhokhelwa nguMnangagwa. UTswangirai ubethembise abalandeli bebandla le-MDCT ukuthi bazalinqoba noma kanjani ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo.
We must give Mugabe a resounding defeat.
Ubuciko bokuba inkokheli yebandla eliphikisayo kwabonakala uTswangirai aze abumbe ibandla le-MDC elancintisa kukhetho lokudinga abamele idale lephalamende ngomnyaka ka-2000. Ibandla lakhe laba lamalunga edale lephalamende phose angamachumi ayisithupha 57 kwathi-ke eleZANU-PF lathola amachumi ayisithupha lambili 62. Lokhu kwakungokokuqala ukuthi ibandla le-MDC lincintise kukhetho. Kwakungokokuqala njalo ukuthi ibandla leZANU-PF liphose libe ngutshikilobhanqa leliphikisayo kukhetho lwelizwe. UTswangirai wabotshwa esetheswa icala lokuzama ukubulala uMugabe. Ngomnyaka ka-2007 kungakenziwa olunye ukhetho, uTswangirai wahlukuluzwa kakhulu ngamabutho esizwe ngokuphatheka kwakhe ekuchothozeni umbuso welizwe. Wakhuluma ngemva kokudedelwa ecodoza umbuso kocuku lokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe. Ukhetho luka-2008 lwaletha inhlonipho enkulu aze anqobe kuhlandla lokuqala lapho wathola khona okuyisilinganiso phose okufika amajumi amahlanu ekhulwini 47.9%, kwathi uMugabe wavotelwa ngabantu ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane amajumi amane ekhulwini 43.2%. UMugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe bavuma ukuthi uTswangirai wanqoba uMugabe kukhetho lukamongameli. Wathi sokuphindwa umphehla kukhetho lolu, amabutho avimba endaweni eziningi encediswa ngamapholisa langamasosha labasekeli bebandla leZANU-PF batshaya abantu okumangalisayo wabhubha abedlula ikhulu wathi abanye babaleka emzini yabo. UTswangirai waphuma kumncintiswano lo wekela uMugabe esithi unqobile yena owayengela muntu ancintisana laye. Loba nje uMugabe wayesithi unqobile kukhetho lolu, uTswangirai lebandla lakhe bacela ukuthi amanye amazwe angenele ukuze kuvele impumela eyiyo. UTswangirai watshayelwa ihlombe ngokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kukahulumende womanyano lapho wayengumkhokheli kahulumende kuthi-ke uMugabe wayengumongameli welizwe. Laba ngamaqamuqamu ibandla kwaba lokuxabana okumangalisayo phakathi kukaTswangirai lalabo abatshiya ibandla lakhe. Lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2005 lapho abaphikisana khona ngokungena kukhetho lwe-Senate. Ngomnyaka ka-2016 uTswangirai watholakala elesifo semvukuzane emathunjini ese-colon cancer wahle wabikela uZulu. Loba nje kwakusiba lezigwenxa lapha lalaphana kwezombusazwe, kwakuba ngumuntu nje uTswangirai wathola inhlonipho kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele ngokumelana ngesibindi esikhulu loMugabe lebandla leZANU-PF. Okumqoka apho sakuthola isicoco se-Nobel Peace Prize lokunye okufanayo ngomnyaka ka-2008 langomnyaka ka-2009. Utshiye abantwana abambalwa lonkosikazi wakhe, unkosikazi Elizabeth Tswangirai. Abadala bathi isitsha esihle kasidleli. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Kip Stube.
Kwezemidlalo, amaqembu omdlalo wenguqu ayo Zimbabwe abalisa ele Highlanders, lele Dynamos kanye lele Caps United asethole usekelo lwemali oluvela kunkampani yabo makhale khukhwini eye Net1. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu ngalinye lizathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu lamashumi amahlanu 350,000 njalo lesi sivumelwano ngesalonyaka kuphela. Kodwa isiphathamandla senkampani yeNet1 uBrian Mthandiro uthe balakho ukuqhubekela phambili besekela lawa maqembu nxa besuthiseka ngalobu budlelwano.
So if we do it very well, there's no reason why we should stop.
Yebo, sisaqala kodwa singaqhubeka kuhle. Kuyabe kungela sizathu esokumisa lolu sekelo njalo sibona ngaso linye lalaba isebenzalana labo ukuba lolu hlelo singaluphatha kuhle luzakhula luqhubekele phambili ilizwe leZimbabwe lize livuke kwathu.
Umgcini sihlalo weqembu laIslanders uKenneth Mhlophe uveze ukuthi aba ukukhulu ngokuthola lolu sekelo lwemali oluvela kunkampani yeNet1.
As Highlanders, we are very excited about the sponsorship.
Njengeqembu leHighlanders siyathokoza kakhulu ngosekelo lolu njalo siluthole ngesikhathi esihle okokuthi sikhangelele ukuba luzaphathisa ekutheni iqembu lethu lidlale kuhle.
Umongameli weqembu leCapes United uFarai Jere utshele intatheli izindaba ukuba ukuthola usekelo lwemali kuzavuselela umncintiswano wawukhona kudala phakathi kweqembu lakhe leHighlanders kanye leDynamos.
With such a sponsorship, I promise you our football is not going to be the same.
Usekelo lwemali lolu luza kuguqula isimo somdlalo wenguqu weZimbabwe ngoba luphiwe amaqembu amathathu ayiwo amakhulu elizweni okutsho ukuba asezaqina okwamagama. Lokhu kuzakwenza abalandeli bebuye ngobuningi ukuzobukela umdlalo wenguqu.
Obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuthula okusemthethweni kosekelo lwemali lolu oluphiwa amaqembu okuyiwo amakhulu elizweni leZimbabwe ngumphathi ntambo wezemidlalo uGazembe Gazembe yena otshayele ihlombe inkampani yeNet1 ngaleso senzo.
Like to applaud what Net1 has done. Like I've always said.
Ngithanda ukubonga isenzo senkampani yeNet1 ngoba njengoba ngihlala ngisitsho uhulumende eyedwa angikenelise ukuthuthukisa ezemidlalo kodwa siyaludinga usekelo oluvela kwabamabhizimusi njengalokhu esikubona kusenzakala kwamanye amazwe.
Akusikho kwakuqala ukuba inkampani yeNet1 ifake imali emdlalweni wenguqu njengoba ike yasebenza leqembu leCapes United kanye lamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu. Ikanti eminyakeni edlulileyo kuke kwaba khona inkezo yeOne Wallet Cup ebidlalelwa ngamaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Daba isanda kuluthola ugatsha olubonanga ukuqutshwa kwemihloliso lweZimsec lamhla luxotshe iziphathamandla zalo ezibalisa umnumzana Nandira lomsekeli wakhe umnumzana Maramba phezu kodaba lwemihloliso ye-all level ekhitshwe ngudlu nyakenye. Abanye abafundi bayabhala iphepha lesikhiwa uphepha 2 sebele mpendulo. Ugatsha lolu luthi solumise njalo umsebenzi umnumzana Thabethe, unkosikazi Machingayitse, umguni Kazende lomzenda okwesikhatshana lusacwayisisa okungahanjiswa kuhle emsebenzini oyenzwa yiZimsec. Ingoma ka Oliver Mtukudzi esitshayeleke imuli yako Tswangirai sibaduduza ethi yona Rufundi Majongonyetse. Sigqiba ke uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isidumbu sikamuyi umnumzana Morgan Tswangirai sikhangelelwe ukusuka kwele South Africa kusasa kumbe ngolwesihlanu. ugatsha olubona ngokukhutshwa kwemhloliso lwezimse lamhla luxotshe ezinye iziphathamandla phezu kodwaba lomhloliso ye-O-Level ekhitshwe ngudlu nyakenye. Igama nguChris Gande, lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.